Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Chino sangana zwakare maneru anasi uri musi wechishanu mbudzi 26/2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Chenda kutima kwa nisakuwa nesu mchurungwa chedu cha nasi. Ini, ndiri tanono kawande, ndiri mu Washington DC, ichiti ezu inoi ziri mchurungwa chedu. Britain, yambo misa kutindege zinoba mu Zimbabwe ni zimwe nyika shanu ziri kuchamembe kwe Afrika. Kutizimare mnyika iyi, zichitewela kuwanikuwa kwe imwe mando ye utachua na we COVID-19 ku South Africa ni ku Botswana. Vamwe vagari vemuBulawayo vanotambura vowana raramo pasi pechirongwa chinovabatsira kuwana chikafu, mishonga nezvimwe. Vagari vekumasvingo vodyira marashakanzuro yavo iyo vanoti iri kuda kushandisa mari yakawanda kutengera vakuru vakuru mukanzuro iyi midziyo yemahofisi avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeBritain yazivisa kuti yambomisa kuti ndege dzinobva muZimbabwe nedzimwe nyika shanu dziri kuchamhembe kweAfrica kuti dzimhare munyika iyi kusvika nemusi wesvondo zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yeutachiwana hweCOVID-19 kuSouth Africa nekuBotswana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezveutano muBritain vaSajid Javid vati hurumende yavo yambomisa kumhara kwendege munyika yavo kubva nhasi masikati kusvika nemusi wesvondo dzinenge dzichibva kunyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Lesotho, South Africa, Namibia pamwe neEswatini. Izvi zvinotevera kubatwa kweimwe mhando yeCOVID-19 kana kuti new variant muSouth Africa pamwe nemuBotswana pakutanga kwesvondo rino iyo iri kudaidzwa kuti B11529. VaJavid vati hurumende yavo yatora dano iri uku ichinyatsoongorora kuti mamwe matano aingatore ndeapi kuti new variant iyi isapinde munyika. Israel inoti icharambidza zvizvarwa zvayo kushanyira nyika nhanhatu idzi kusanganisirawo Mozambique nekuda kwechikonzero chimwe chetecho, ichiti zvakare icharambidzawo vanhu vari kubva kunyika idzi kuti vapinde muIsrael. Mumwe mukuru muEuropean Union Commission vaUsula von der Leyen vabudisawo mashoko padande mutande ravo reTwitter vachiti European Union ichatorawo matano ekudzivirira kupararira kwenew variant iyi munyika dziri mugungano reEU. Vana mazvikokota munyaya dzezveutano muSouth Africa vanoti new variant yeB11529 iyi ine ukasha hwakanyanya uye hurumende yeBotswana yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti vanhu vana vose vakawanikwa vaine new variant iyi muBotswana vakanga vabayiwa nhomba dzeCOVID-19 kaviri sezvinokurudzirwa. Gurukota rinoona nezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika Konstantino Chiwenga avo vanga vachitaura pavavhura zviri pamutemo Congress yevari mune zveutano yeHealth Professions Authority vatiwo hurumende yakavhura ziso rayo kuti new variant iyi isapindewo munyika.
The country, what I want to say at the present moment is that
zvandiri kuda kutaura pari zvino ndezvekuti nyika haifaniri kufunduka nekuti takagadzirira zvakakwana uye imi semakanzuro munofanira kushingira kusvika kumagumo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr Henry Madzorera vati Zimbabwe inofanira kugara yakagadzirira zvakakwana nekuti mavariant aya acharamba achingouya.
Mavariant matsva eCOVID-19 achangoramba achiuya, tinoatarisira nokuti ndo upenyu wemavirus, anomutata, anochinja-chinja. Saka hurumende dzedu dzofanira kugara dzakangwarira, dzive proactive, dziise matano atingati pachirungu mapreemptive measures. Hapana atakuziva kuti variant nyowani yaripotwa kunana Botswana, South Africa ine ukasha hwakadini, asi hatigone kumirira kuti tizive ukasha hwayo kuti tizoisa matano. ngatitorei matanho ezvino tisati taona. Zvikazoitika kuti haina kukasha wakawanda, it's all right, hapana zvatarasikirwa nazvo.
Nyanzvi munyadze utano dzinoti dziri kutyira kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kupararira zvakanyanya pachange pachifamba vanhu vakawanda munguva yezororo rekisimusi pamwe negoredzwa. Dr. Henry Madzorera vakurudzira kuti miganhu yenyika ivharwe sezviri kuitwa nedzimwe nyika ukuwo vanhu vachiongororwa zvakasimba. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vakurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana kuti zviregedze kuuya kuzororo kisimusi negoredzwa zvisina kubayiwa nhomba senzira yekuderedza mukana wekupararira kwechirwere cheCovid-19. Bazi rezveutano rinoti pane munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvabva zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe pazviuru zvina nemazana manomwe nevana 4704 kubva pakatanga chirwere ichi. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vakasvika zviuru gumi nezvisere nemazana matanha atune makumi masere nevanomwe 18,687, izvo zvasvitsa huwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu 3,737,463. Vanhu vakabayiwa nhomba yechipiri nezuro sezvinokurudzirwa vakasvika zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi masere nevatanhatu 7,486, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,774,929. Huwandu uhu hunogona kukwira pachaziviswa zvabuda muongororo dzaitwa nebazi iri muzuro vara nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas chiri pasi.
Sangano reNational Association of Youth Organizations nasi raparura zvakare chirongwa cheLeave No Youth Behind 2023, icho chine chinangwa chekuwedzera uwandu hwevechidiki vachavhota nekukwikwidza musarudzo dza 2023. Godwin Mangoria anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvekare chirongwa ichi, icho chakamboitwa pasarudzo dza 2018, mutauriri wechirongwa ichi Valiam Takura Kanhenga vati vachaita chirongwa ichi vasingashande nemapato ezvematongerwo enyika. Vati chinangwa chavo ndechekuti vechidiki vabude neuwandu hwavo musarudzo dza 2023. Vaenderera mberi vachiti vanhu vechidiki ndivo vakawanda munyika, nekudaro vanofanira kuvhota kuti vagadzirise remangwana ravo.
Afta vavhota vakwanise kunge zvekare vachikwanisa kubvunza mvunzo nekutsvakurudza rujeko pamusoro pemaresults, nekukwanisa kuita make sure kutiwo vatungamirwa vanenge vasarudzwa vanokwanisa kunge vachizozadzikisa zvanenge vasarudzirwa, kuitira kuti tese tigowanikwa kunge tichikwanisa kuitawo tichita participate mumadonjo akaita sana NDS1, nekuzadzikisawo the role that the youth has to play mubudiriro yenyika yedu.
Vati vachafamba munzvimbo dzese munyika, mumaguta, madhorobha nekumaruwa, vachikurudzira vechidiki kuti vanyorose kuvhota pamwe nekutora zvigaro musarudzo dza 2023.
We do encourage kuti vadiki vese vaparticipate as candidates. Ndosaka manzi atatara achiti ngapabviswe maage limits for senate and president. Pongobvunza kuti for as long as munhu ane makore gumi nemasere anokwanisa kuvhota. Saka kana achikwanisa kuvhota, anokwanisawo kuvhoterwa. Nekuti kana muchikwanisa kuvimba munhu nechoice yekusarudza mutungamiri wenyika, muvimbei futi neroo yekuti akwanise kutungamira nyika yacho.
Vatakura Kanhenga vati vachashanda nemapazi ane chekuita nesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission neRegistrar General's Office kuti aretutsire vechidiki kunyoresa kuvhota. Ari kutungamira chirongwa ichi muzvare Lisa Mauwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti vanhukadzi vechidiki vatorewo zvigaro musarudzo dzinotevera.
Saka this program specifically iri kutargeta kuti muyouth wese, whether murume, mukadzi,
kana kuti kudina nditika vari papapa asi chinangwa chedu ndechekuti ngatiwe ne 50-50 balance pa target yemaiti atira kutageta kana tatida kutageta maiti 200,000 in this campaign vafana kuita kuti 100,000 vari vemadzimai 100,000 vari vakadzi nekuti zvokwadi zvamuri kutaura tikuzvona kuti zviri kuitika kuti vakadzi vazhinji vanotya kumira munyaya dzesarudzo idzi
vati musarudzo dzapfuura vechidiki zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana ndivo vakavhota chete uye vanoda kuti zvikamu makumi mashanu kana kudarika zvevechidiki zvivhote musarudzo dzinotevera vatakura kanhenga vati kunyange hazvo vari kutambira zvigaro gumi zvakapiwa vechidiki munational assembly neconstitutional amendment number 2 vanoda kuti vechidiki vatorewe zvigaro mudare resenate pari zvino munhu anofanira kuva nemakore makumi mana kuti apinde musenate uye makore gumi nemasere kuti apinde munational assembly kana kuve kanzura chirongwa chehashtag leave no youth behind 2023 campaign chinouya apo mamwe masangano akaita sezimbabwe national students union ari kuitawo zvirongwa zvekukurudzira vechidiki vari muzvikoro zvepamusoro kuti vanyorese kuvhota munyori muzinasu vatapiwa nashechiriga vaudza studio 7 kuti vakatoparura chirongwa chehashtag students decide 2023 apo vari kukurudzira nekubatsira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota
so tine campaign inonzi hashtag students day 2023 asizvo pasi pekambeni iyoyo pane chirongwa chatiri kumhanya nacho mazuva ano chinonzi icho my vote my voice my future zvichireva kuti vhoti yangu ndiro inzwi yangu uyezve inotaura ramangwana rangu
zvikamu makumi mana mukubva muzana zvevanhu vese munyika ndevechidiki asi vazhinji vavo vange vasiri kuvhota musarudzo dzapfuura mapato makuru munyika ezanu pf nemdc alliance ari mushishi kunyoresa nhengo nevatsigiri vavo kusanganisira vechidiki kuti vavhote muna 2023 MDC Alliance iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu ukuwo ZANU PF ichitarisira kunyoresa vanhu mamiriyoni mashanu kuti vavhote musarudzo dza 2023 ndakamira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Gari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara neurongwa hwekanzuro yavo hwekuda kutengera vakuru vakuru mukanzuro iyi midziyo yemahofisi nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora emaRTGS panguva iyo kanzuro iyi iri kutadza kugadzirisa dambudziko remvura Godfrey Mtimba anoti panyaya iyi
vachitaura nestudio 7 vagari vazhinji vanoti vakakatyamadzwa zvikuru kuona mugwaro rebhajeti rekanzuro regore rinouya rakanyorwa kuti kuchatengwa midziyo yemumahofisi yevakuru vakuru nemari yakawanda kudaro mumwe mugari wemumusha wekwamucheke amai sungano zvarebwana sevanoti mari yakadai yakawandisa uye inofanira kushandiswa kugadzirisa matambudziko anosangana nevagari akaita sekupedza dambudziko remvura iro rava nemakore anodarika gumi richinetsa
hwekanzuro hwokuti itenge fenicha inhavhosi vache kumahofisi umu inosva kumamiriyoni akabvo havo emari kungwa kusinakaka zvachose ndeinonzi misplaced priorities nokuti tine dambudziko rajairo haisi kuringana kuvagari asiwo vakufunga zvefenicha mvura kudamezvara asi nzira yakuiisa nayo ndeyavanokonewa kugadzirisa kuti iuye asi kutenga fenicha vachigona chitiko chacho chakaipa zvikuru kushandisa mari yavagari zvisina uronga ende havana vagari pamwoyo tikatarisa migwagwa chaiyo imomo idhasti rega zvokuti mari iyoyo yaigona kushanda kugadzira migwagwa yakawanda sevisi derivhari iri pura zvachose
mumwe mugari wekurunyararo west vagrigori magova anoti pane zvirongwa zvebudiriro zvakawanda zvisina kupera mudhorobha zvakasiyirwa panzira nekanzuru nekudaro dai mari iyoyo yashandiswa kuti ipedzese chirongwa chekupedza dambudziko rekudhuka kwemasiweji mudzimba dzevagari
asi ini semugari wemasvingo ndinoona sekuti dai vambomira zvimwe zvakadai vambopedza maprojects avakatanga akagumira munzira tikatarisa izvi kune mucheke transfer yava nemakore akawanda isina kupera asi magari vemumasvingo ari kusangana nemasuwa rungobvesta nguva nenguva mapaipi achona hachina kusimba kungodai pabvajuka vaigari vemumasvingo vari kugara nesvina munharaunda mavo dai vambotora mari iyoyo yambonopedzisa purojekti mari iyoyo ndotinotarisira kuti neprojekti payava inofanira kupedza pasara tikatarira izvezvi kuti pakachiri wa makomba, nguwa yekunaya, murugu zara mvura, vana wano tambira imumu, wakawira, shinoko nzirezo njozi, kumurizedu, saka dai wambo itakuti, mari ii, wambo mira kuisa kunana office equipment, wambo tansira pane, utano, wewagari, wabesira wagari, nukupezisa, mucheke transuwa.
Meya waguta remasingo wakulini maboke vati, mari ija shanzwa musulunga soka wanda, kwete mziyo, yemu office chete, kunyanga hazo, mugwarore budget, ya kanyo rauti ndiye mziyo yemu office chete.
Marie Ruta Ugwai, hayana kumbuvira yaka nzinde furniture, but yaka nzi other capital expenditure. Kurati pane list yema projects, anoda kuitwa, ma capital projects, anenga jida kuitwa mungwara 2022. Saka pa list ipa hapundo pane furniture, nesu ingwe za garage nige siripu. Saka tika ati 1.4 million ya gaswa for furniture chete, tunenge tamis leader wa gari. Hazisi zo wa gari, wakari wona budget iroro, ndo wano sisi wa pakutana kwa kwa shahiri wa wakashu isisa.
Asi mkuru wewa basa, msangano no mirra wa gari, remasu United Resistance and Repairs Alliance kana kutimura, wa ano zwa mkuti wati, kanzu ya wakuna kura amba hayo asi, mpache tisanganyo wapache na kutimari ii ndeye mziwe ye muofisi, ne kudarise wa gari, wacha zama kuzira amba.
Mari ya ka budget wa ya kanzi feni chai, sewa gari, so atisu kufara na ye noti mari ya ka wandisa, mari no shuka 167 million RTGS. Ikachinjwa na ye current exchange rate, inengeri about 1.6 million, yongo nzi feni chai, mari ya ka wandisa. Ndisa utinyinge chungo nje furniture pa budget. Takatari sana ne service delivery isimo mashungu. Na utiko shuna hapana kana service delivery ya tungata uranezwa. Tino kwazi wa stiri kamari ya kawanda udaro ichisu wa kufurniture. Tine zunza kawanda pane ma capital projects asa kutombo pera. Kano kuna benefit ya kubapa mari za kawanda udaro. Asi zungo nje kwaeza wakenda kufurniture. Zuno isu wamba gari. Teta wakuna soti ma inzire kutuwa track kutu wanga. Wanga atura mari ze kanzo usewa chisa kumapoke za wano uti. Chukwa takatari sana ni mamiru wa geta zunu 1.6 milioni na isi maria kwenzinga angu enda kufinishi asesu kutifadza isi
wagari wanoti kanzu inofanila kuita uroko kupeza dabu ziko gurure doroba remvura iyo inombo peza nguwa ya kawanda isi naku ya muzimba pa ino uya uya kwengu wa shoma shoma pakatipe usiku wagari wanoti ya ambu ziko iri rinopera chete kana patengu wa mishina mkuri inopomba mvura kuti itsile ilipo ya sakara kudamure mkiri ikwi naka mira studio 7 masingo tini kontri mtimba
ya shika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeCameroon iri kupomera mhosva imwe nhengo yechikwata chiri kurwisa kuti nyika iyi ipatsanurwe yekurwisa chimwe chikoro ndokuuraya vadzidzi vana nemurayiridzi mumwe chete. Maudo M. Cameroon anoti ari kutsvaga munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akapara mhosva iyi. Sangano renau re WABC TV rinoti mupurisa wemuAmerica akapurwa muBronx muNew York apo aiedza kutaura nemurume aive nepfuti akaburitswa muchipatara nezuro. Asi mumwe mupurisa akapurwa nemurume uyu achiri muchipatara. Vamwe vagari vemuBulawayo vanotambura vanoti vari kufara nekuwana raramo pasi pechirongwa chinovabatsira kuwana chikafu, mishonga nezvimwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Muzarerera ichivasa vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vanofamba newheelchair nekuti vakaremara makumbo avo. Muzare Chivasa vanogara mumusha weCaudry Park nemumwe wevanhu zviuru makumi mana nezviviri muBulawayo vari kupiwa rubatsiro rwemari pasi pechirongwa chemultipurpose voucher program icho chinoita kuti vakwanise kutenga chikafu nezvimwe. Chirongwa ichi icho chakatanga muna chikumi wegore rakapera chiri kutungamirwa nesangano reDan Church Aid richishanda nemamwe masangano chichitsigirwa neWorld Food Program pamwe chete neEuropean Civil Protection and Humanitarian Aid Operations kana kuti ECHO. Muzvare Chivasa vanoti vasati vapinda muchirongwa ichi vairarama upenyu hwevawo kumukwaku vachipemha kuhama neshamwari.
Ndairarama upenyu hwokungokumbira ichingokumbirawo muhama. Asi unenge uchitombotanga waro hane hana kuti ndotaura ere ndivaudze kuti ndaikufa nenzara. Saka zvazviri zvinhu zvakaoma panguva iyoyo, but kubva musi wakauya chirongwa cheDCA zvachinja, ndaikutorarawo hope. Ichonyatsozovati kana ndikamuka ndichabika chekudya chandinoda. Saka zvinhu zvakachinja upenyu hwangu zvikuru, nokuti zvazvichindiomera kuti ndizve kuti ndingaita sei.
Sekuru Crips Chikura vane makore makumi manomwe nemana uye vanogara mumusha wemupopoma pamwe nemudzimai nevazukuru vavo vana. Kunyange razvo vakamboshanda mumakambani akasiyana siyana, sekuru Chikura havana mari yemudyandigere yavari kuwana zvekuti kuraramawo kwange kuchivanetsa. Asi vanoti pavakasarudzwa kuve muchirongwa chevanopiwa rubatsiro ichi, upenyu hwavo hwashanduka.
Ndakamboshanda kudhara ndichibva ndangozogara, hapana mudyandigere wandiri kuwana. Zvese ndiri munhu wokuti ndaachingoita zvokutamburira kurarama kwacho, asi kwezvinezvi hai, kubva patangawo chirongwa ichi ndiri kurarama zvandinoonawo kuti ndiri mupenyu.
Vanhu vanobatsirwa pasi pechirongwa ichi vanopiwa mavhaucha ayo vanoshandisa kutenga chikafu kune vemabhizimisi madiki, kunyanya kusanganisira vanotengesa pamisika avo vakasarudzwawo kuti vave muchirongwa ichi. Muzvare Dorothy Ndlovu vane makore makumi mana ekuberekwa uye vave nemakore gumi vachiita zvekutengesa pamusika weEntumbane. Muzvare Ndlovu vanoti pavakaudzwa nezvechirongwa ichi vakachitambira nekukasika.
Vakauya vachititsanangura tsii programu iyi inoda kuti tibatsire mabeneficiaries avo nokuvapa chikafu chatinotengesa, mavegetables nemafruits. Vanouya nemavhauchers avo tovatengesera, then isitozowana cash after 14 days. Saka vakainterview vanhu akawanda vamwe vatyai zvatingakwanisi because kweshidwa mari cash yekuramba kuchistoka staff, noti vanhu vaivanga vasingave nemari. Saina vanhu vati inini I can try, ndomapindura ndakaita.
Muzvare Ndlovu vanoti kuve muchirongwa ichi kwavabatsira kusimudzira bhizinisi ravo sezvo vave nevanhu vavanoziva kuti vanogara vachitenga zvinhu kubva kwavari.
Zvonibatsira noti ndatova nestartup capital yangu yakati yandozva kuti ndogara ndakaichengeta kumba, handichatamburi mari yekustoka noti vanhu vanga vachitenga zvinhu zvakawanda, ndichiona maprofits angu very fast.
Mutauriri wesangano redan church aid Muzvare Patience Ukama vanoti kunze kwekubatsira kuti vanotambura vawane chikafu, chirongwa ichi chinobatsirawo vari machiri kuti vawane zvinhu zvakadai semishonga pamwe negasi rekubikisa.
Takaona kuti tikangoshanda tichibetsera vanhu kuwana chikafu, kune vanorwarirwa mudzimba tinenge tavasiya. Saka patakaona izvozvo takabva tabatanawo nevamwe mafarmacies atiri kushanda navo kuti tikwanise kubetsera vanhu kuti vanenge vachiwana $12 per person iyoyo yatinovapa mudzimba dzavo, vanogona kushandisa imwe yacho kunotsvaka mishonga nezvimwe zvinovapawo utano.
Vajoe Mutombeni avo vanotengesa gasi rekubikisa mumusha weCaldry Park mumwe wemuzvinabhizimisi ari muchirongwa ichi. Vamutombeni vanoti chirongwa ichi chinobatsira zvikuru kunyanya vanhu vakura vasingakwanisi kutsvaga huni dzekuti vabikise. Kunze kwaizvozvo vanotsinirawo kuti chirongwa chabatsira kusimudzira bhizinisi ravo.
Bhizinesi rinokupa hisa rinongofambawo, iyezve reti yavo iri pari nani, inotokupa zviri nani pane kufuura zvokutengesera vamwe zvatoita. Iyi ndinoita majini inenge iri nani pichana, ende makastoma ekuti hana kutsvaga anouya atoudzwa kuti chienda panzvimbo yakadai, zvichikudza bhizinesi chaizvo chaizvo.
Kunze kwekupa vanhu rubatsiro urwu, sangano redan church aid riri kudzidzisawo pamwe nekuparutsigiro kune vamwe kuti vakwanise kuzviriritira pachavo nekupfuya zvipfuyo zvakadai sehuku netsuro uye kuchengeta hova. Kusarudzwa kwevanhu vari kubatsirwa muchirongwa chekubatsira vanotambura ichi kwakaitwa nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu avo vanoshanda nemasangano anoshanda akazvimirira mukuita izvi, vachibatsirawo mukusarudza vanhu ava. Sangano reUnited Nations Development Program rinoti gore rapera nyika yaive nevanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vaive vakatarisana nenzara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, kusanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhu munyika. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Britain yambomisa kuti ndege dzinobva muZimbabwe nedzimwe nyika shanu dziri kuchamhembe kweAfrica kuti dzimhare munyika iyi zvichitevera kuwanikwa kweimwe mhando yeutachiwana hweCovid-19 kuSouth Africa nekuBotswana. Vamwe vagari vemuBulawayo vanotambura vowana raramo pasi pechirongwa chinovabatsira kuwana chikafu, mishonga nezvimwe. Vagari vekumasvingo vodyira marasha kanzuri yavo iyo vanoti iri kuda kushandisa mari yakawanda kutengera vakuru vakuru mukanzuro iyi midziyo yemumahofisi avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti murara zvakanaka.
Kuizika tisenda baku VOA.